kubaiwa kwevanhu vachidzivirira chirwere cheCOVID-19 kwakanaka chose, zvunhu zvinotambirwa. Asi kana vanhu vachibaiwa, vanopana kubaiwa nemushonga unenge uchionekwa kuti mushonga wakanaka usingakonzeri zvimwe zvirwere kana kukanganisa vanhu vasina COVID. Chinhu chandinoda kuti ndinyatse kunzwisisa ndekuti mushonga uri kuda kushandiswa nehurumende uyu wakatestiwa kupi kuChina? Nekuti iye zvino mishonga yatiri kuziva yakatestwa, mushonga weOxford, mushonga wePfizer, mushonga weRussia, ikaitwa mapeer reviewed, iri kunopiwa vanhu. WekuChina uyu uri kuda kubayiwa vanhu wakaitwa peer reviewed, nani asina kumbomuona muno kuchishandiswa.
Iyo zvamuri kutaura zvekuitwa peer reviewed izvi, Dr. Nyashano, zvakakosha zvakadii?
Kuve peer reviewed kwemushonga kwakanaka zvikuru, nekuti kunoratidza kuti mushonga uyu uri safe ukatorwa nevanhu. Peer review inoitwa nevamwe vanhu vasina kuve varimo pamaita matrials enyu, marandomized controlled trials enyu pamakamaita, avanga vasipo, vanhu nyanzvi dziri kuti chinhu ichi chinoshanda here. Saka chikange chashanda, chikaonekwa kuti chinoshanda nedzimwe nyanzvi dzisiri kutarisa mushonga uyu dzichiti ndewedu toda kuti ushande, toziva kuti zviri safe pane vanhu. Saka kana chinhu chaitwa peer review chinoratidza kuti chine safety. Iye zvino chandiri kuona ndechekuti mushonga isiri peer reviewed mishonga iri kutotraiwa nevanhu.
Taonawo iyo dare remakurukota recabinet richizivisawo pamusoro peongororo yanga ichiitwa yekuona kuti utachiwana hwevari kuti South African variant wati hwave munyika here. Tanzwa uchitaura kuti utachiwana ihwohwo hwave munyika, munoti neongororo iyoyi?
Ongororo iyi inotoratidza kuti muZimbabwe matoshata, ende hurumende zvayaifanira kuita dai yatotenga mushonga wePfizer, dai yatotenga mushonga weOxford wakatopupuviwa kuti vabaye vanhu. Mamirire aita zvinhu, kana 61% yemacovid ari kuitika muZimbabwe ane variant yekusouth africa is so violent here, it means that vanhu vemuZimbabwe they are in danger. Ka vanhu vanofanira kunge vaakutopiwa mushonga kana kuti atinoti mavaccine akatraiwa and tested ane safety. Hakuna chinhu chinotsvakwa pavaccine certificate yevanhu.